manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingwe lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ndara zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chukumi 4, 2021 makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamainga hama navamadzokore vanokurudzirwa kuti vazvuzurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro ndizvo zvingavapa kugadzikana ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara
Nengo mbiri dzeMDC valast mainga hama na vatungamirai madzokere vaburiswa mujeri ne Supreme Court ichiti hapana umbo unogutsa wakaita kuti vakandwe mujeri kambani National Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashande vayo pamwe nevari pamuchikandigere vanenge vabatwa neCOVID-19 Kips United ne Dynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Dare repamusoro-soro reSupreme Court raburitsa mujeri nengo mbiri dzeMDC valast mainga hama navatungamira emadzokere avanga vari mujeri kwemakore gumi mushure mekupomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa kuGlenview richiti hapana umbo unoratidza kuti vakapara mhosva iyi Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Vatongi vedare reSupreme Court vanoti amai Rita Makarau, amai Elizabeth Gwaunza, pamwe namai Susan Mavangira varasa mutongo wakaturwa nedare repamusoro muna 2016 wekuti vamainga hama navamadzokere vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavanga vachipomerwa yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muna Chivabvu 2011 pamhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika yakaitika panzvimbo yemabhizimisi mumusha uyu vachitura mutongo wedare iri amai Makarao vati hurumende yakatadza kupa humbo unonwisa mvura unoratidza zvechokwadi kuti vasungwa ava ndivo vakaponda vamutedza vachitidarire pamusoro reHigh Court raifanira kurasa nyaya iyi payakanzwikwa dare ratiwo hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vakaita zvavakaita vaine chinangwa chimwe chete chekuuraya vamutedza saka nokudaro dare raona zvakakodzera kuti mutongo wakaturwa navachinembiri bhunu usendekwe parutivi rimwe remagweta vaviri ava vachauswa ramba vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wedare reSupreme Court vakati vanga vasiri kukwanisa kutaura zvakawanda sezvo vanga vari mubishi kugadzirisa mapepa ekuti vamainge hama navamadzokere vabudiswe mujeri zvichitevera mutongo wedare uyu mudzimai wavamainge hama amai Georgina mainge hama vati vafara zvikuru vachiti upenyu hwanga hwavaomera kwemakore masere apfuura murume wavo paanga ari mujeri nemhosva yaasina kupara
It come is a shock kwandiri judgment ndakaimirira nguva yenge yarebesa it was almost now a year because the hearing yakaitwa last year muna March I think and I think it was 3 or 4 March saka pakakwanawo gore rino muna March ndakashushikana ndakati agore judgment yakangohodwa kuchii chambonyanyonetsa ipapa saka nhasi it came to me as a shock ndikuda kungotenda Mwari handizoti ndinga express sei ndijoy handinayo but ndirungoti chokwadi Mwari munoshamisa and God is time is the best ndirikufara chose
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti hurumende yeZANU PF iri kushandisa matare kuzadzisa zvido zvayo
yanga iri kugaroziva kuti the Glenview 29 kusangana namainga hama nakanzi namadzokere vanga vasina mhosva kwakuri kusungana kwezvematongerwo enyika vachida kuratidza masimba kuti ivo ndo vanokondrola mapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira ivo vezvematare. Vakashandisa matare kupa vanhu mutongo usivo, kupa vanhu mhosva isiri yavo, sezvamunoziva kuti kusanganisira vakaita sevana mainga hama vainga vatori kuchechi zvakatopupurwa nevanhu vakawanda. Vamainga vanga vari kuchechi nezuva racho raitarwa kunzi mhosva yakaparwa. Saka izvi zvinongotiratidza zvega kuti kahurumende katinako akasika hurumende kada kuteedzera mutemo, akasika hurumende kanoda kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka. Kana chinge uchinzi wapara mhosva unotongwa zvakanaka zvisina zvinhu zvematongerwo enyika zvinoiswa mukati, zvisina kunzi uri wemdc zvinhu zvonzi waakufanira kupuwa mhosva, mhosva yaunenge usina. Saka zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvinhu zvinofanira kunge nyika ichifambiswa zvakanaka nevanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu, vanhu vanonge vane zvido zvevanhu pamwoyo. Saka izvi zvinotiratidza kuti nyika ino iri kuiswa kumawere nevakomana nevasikana ava vasina chinangwa chokufambisa nyika zvakanaka.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobhei shava vakurudzira vamainge hama navamadzokere kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kuti vagoripwa kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu vasina mhosva.
Vamainge hama navamadzokere vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita, tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro. Ndizvo zvingavapa kugadzikana, ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo waturwa nedare nhasi unoratidza zviri pachena kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira. Vamainge hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21, asi dzimwe nhengo idzi dzakawanikwa dzisina mhosva. Mumwe akabatwa nemhosva muzvare Yvonne Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018. Pakatongwa nyaya iyi, nhengo dzeMDC idzi dzairamba mhosva dzichiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Inoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari pamudyandigere yeNational Social Security Authority kana kuti NASA yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuvhurwa kwenasa covid-19 isolation center nekliniki iyi muHarare, mukuru wenasa vaArthur Manase vati denda recovid-19 richiri kunetsa munyika, izvo zvapakuti vaite pfungwa dzekuchengetedza utano hwevashandi pamwe nevanenge vave pamudyandigere. Vati vari pamudyandigere vanogaro chema-chema kuti mari dzavanopiwa nenasa ishoma, vakati kiriniki iyi nedzimwe dzavachavhura kune mamwe matunhu dzicharerutsa mararamiro avo.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru kupensiona kana vakabatwa nedenda iri recovid. Pano vanowana fasiliti yekuti vatarise vaongororwe vari nekupera kwenguva tinenge tichizoita futi kliniki yemapensiona. Kana vakarwara vachida mishonga vanondouya pano, panenge pane madhokodhera nemakoti vanhu vashai.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vati zvaitwa nenasa zvinoenderana nedonzvo rebazi ravo uye vati vanofara kuti kunze kwekurapa vane denda recovid-19 vari pamujandigere vane zvimwe zvirwere zvinogara zviripo zvakaita seshuga vanenge vave kurapwa panzvimbo iyi
mapenshinazi enasa anouya achirapwa nemutengo uri pasi pasi vamwe vacho vachitopiwa mapiritsi akaita sedhaibhitis nemamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vanenge vane zvirwere zvinoramba zviripo zviya kuti vawane mapiritsi iyayo vachivawana pachena vachipiwa nevanhu saka chirongwa chichaita kuti upenyu hwemapenshinazi huye vanosevenzera nasa huve huri nani
vamanasi vati nasa iyo inobatsirawo vanenge vakuvara pamabasa pamwe nemhuri dzavo inokwanisa kuramba ichiita basa rayo kana vashandi vayo vaine utano hwakanaka vati kubvira pakatanga denda recovid-19 pane vashandi makumana nevana vakabatwa nedenda iri uye mumwe chete akashaya pavashandi venasa mazana mapfumbamwe munyika yese vafriel shepherd avo vari pamujandigere vati vafara chose vachiti izvi hazvisati zvamboitika kubvira pakatanga nasa
zvinobatsira nekuti vazhinji pensioner akaita dambudziko anoshaya kwekukokera asi kana nasa yaita zvakadai zvinobatsira kuti tinokwanisa kuziva kuti kana ndaita dambudziko ndinomhanya neapa kwatiri tinoti idanzi guru ratorwa neebodhita
nezuro pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vakabatwa necovid-19 vashanu vakafa nedenda iri vasere vevanhu vakabatwa necovid-19 nezuro vanhu vakabva kubotswana kusvika nezuro pane vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 39,092 vakabatwa necovid-19 uye vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere 36,680 vakapora kubva kuchirwere ichi vanhu vafa nechirwere ichi vava churu nemazana matanhatu nevashanu 1605 nezuro wekare pane vanhu churu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri vakabayiwa nhumba yekutanga yekudzivirira covid-19 izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhumba yekutanga hwava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvina nezana nemakumi matanhatu nevana 684,164 zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhumba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
tichiri panyaya yecovid-19 bazi rezveutano razivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubayiwa nhomba yepiri yekuzvidzivirira kucovid-19 yerudzi rweSinovac uye vanoda kubayiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveparirenyatwa sale mugabe pamwe nechitungwiza izvi zvinouya panguva iyo nyika iri kunze haichina nhomba inoikwanira izvi zvave kuita kuti kubayiwe vari kuda nhomba yepiri chete asi mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati zvipatara zvose zvemunyika zvine nhomba yepiri asi chete kuti chiri kuitika kuibvisa kune dzimwe nzvimbo kwayakawanda ichiendeswa uko kwainodikanwa zvakanyanya izvi zvatsinirwawo nemukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 national task force munyika dr agnes mahomva avaudza studio 7 kuti munyika hamuna dambudziko renhomba asi kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba yavo yepiri izvo zvava kuita kuti pange pane kushomeka kwenhomba asi vati dambudziko iri vari kurigadzirisa kuburikidza nekubvisa nhomba kwaisiri kunyanya kushanda vachiisa kwairi kudiwa zvakanyanya dr mahomva vatiwo dzimwe nhomba dziri kutarisirwa munyika mwedzi uno kuitira kurerutsa ndima uye vatendawo veruzhinji nekubuda kwavari kuita vachinobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 vaudzawo nhepfenyuro yezbc kuti nyika yakawana nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 1,735,000 uye kusvika pari zvino kwangoshanda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mana kana kuti 1,040,000 zvichireva kuti nhomba dzichiripo dzinokwana Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti vanotambira chose urongwa hwekuwaniswa kwenhomba mudunhu reHarare, asi vati vanopokana nedanho rekutora nhomba kubva kune mamwe matunhu dzichiiswa kune mamwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mumasvondo mairi adarika tanga tichiita dambudziko revanhu kunyanyanyanya vaye vakabaiwa nhomba yekutanga, rekuti vanga vachiti vakaenda kumavaccination centers vanga vachiudzwa kuti hakusisina nhomba iyoyo. Ende izvi zvanga zvichiitika muHarare, zvanga zvichiitika nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare. Saka tinogamuchira zvikuru kana paiswa urongwa hwekuti vanhu vari kuda kubayiwa vange vachibayiwa vasasangane nedambudziko rekunzi vanhu vanodzidzokera ikumba. Izvo zvine njodzi yekuti vamwe vanopedzisira vasisiri yatinoti fully immunized, nekuda kwekuti nhomba dzatinazo dzeSinovac neSinopharm dzinoda kuti munhu abayiwe nhomba dzese dziri mbiri.
Asi iwo urongwa hwekuti nhomba iri kuwanikwa ndeyekubaya vanoda kubayiwa kechipiri chete, munouona hwakamira sei?
Izvozvo zvichadzosera mabasa ekubayiwa vanhu nhomba, nekuda kwekuti iye zvinoizvi tanga taita basa guru, masangano akazvimiririra iyo Ministry of Health nemamwe masangano ese anobata munyaya dzezveutano rekukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa. Saka kushayikwa kwenhomba uku kuchaita kuti vanhu vatange zvekare kutsutsumwa, vanhu vatange zvakare kutenderedza mashoko aya ebhema aya anoita kuti mabasa ekubayiwa nhomba anga achizonyanyodzokera mumasure zvakanyanya.
Kwaiwo urongwa hwekuti vari kutora nhomba kumatunhu avanofunga kuti haisi kunyanyodiwa vachiendesa kune matunhu anenge achinzi ndo ane yatingazi dhimandi yakakwira, munotiiona urongwa ihwo?
Iwo huri kutoratidza kuti pane dambudziko guru, dambudziko redistribution yenhomba iyoyo, dambudziko reprocurement yenhomba iyoyo, nedambudziko relogistics pachezvadzo hazvina kubira zvakanaka. Saka zvinenge zvakakoshawo kuti hurumende painenge yatadza dai ichibvumawo kuti aiwa mabasa ezvinezvi haasi kufamba zvakanaka, kuitira kuti kana pane vanokwanisa kutibetsera tinge tichikwanisa kubetserwa. Zvekutora nhomba kubvisa kune dzimwe nzvimbo tichiendesa kuri kunzi kwairi kunyanyodiwa, izvozvo zvakutotiratidza kuti patoo nedambudziko. Nekuti isusu chimwe chinhu chatiri kukurudzira inhau yatinoti vaccine equity, nokuda kwekuti tine dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare dzisati dzatombowana nhomba zvachose. Saka nhau yenhomba iyi inofanira kunge ichitekeshera nyika yose, kwete kuti tinge taakutorera vamwe vatenhekesa pavaya taakuendesa kune dzimwe nzvimbo kunyanyanyanya dziri mumadhorobha makuru. Izvo zvichadzoserawo mabasa zvikuru ekunzvimbo idzodzo dziri kunze kweHarare. Saka hurukuro yatiri kuda nehurumende ndeyekuti ngapawaniswe nhomba kune chero munhu anenge achiida, mumwe nemumwe ngaapiwe mukana wekubayiwa ndokunge munhu iyeye achida zvokubayiwa. Saka isu senyika ngatiitei kuti nhomba ngaiwanike painenge ichidiwa.
Avanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti vanhu makumi mashanu nevanomwe, vanosanganisira vana vanomwe, vakaurayiwa muDemocratic Republic of Congo, uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakatiza misha yavo zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nevanhu vaive nepfuti musi wachiwabvu 31. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vanoti havana chokwadi kuti ivo navaDonald Trump vachanyatsotsangana vachitarisana mumadziso zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 gore rino, asi vakati vacharamba vachizvikudza nezvavakakwanisa kuita pavaishanda navaTrump. Vanhu vakawanda muchinhoyi vave kurapwa pakiriniki yekereke yePresbyterian Church sezvo makiriniki nezvipatara zvekanzuru nehurumende zvisina mishonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pakliniki iyo ilimumusha unogara vanu wa shoma we muzari yale kugara yaka zara sezo vanu warikuba kunjimbo za kawanda dunogara veli jinji nenjimbo za kapotele za chinoi kuzorapka vanu wano chivari kufamba mitinu murefu kuya kuzorapka pakliniki iyo mume murwere abva mumusha unogara veli jinji weru jeko amai chene sai maravanyika vati wafamba makilomita mana kuenda pakliniki ye Presbyterian. Amai maravanyika vati avadzokere kumba vasina kurapwa sezva vanoita kumakliniki kanzuru kwa vanotengeswa makadhi asi vasingarapwe.
Ndauya zvinazvo avadzokosana zvisina kurapwa vanda kliniki unowana dzokosana kurapwa because mishonga hapana mishonga inotenga marajiwa dzimari yadzichakadhi inenge yatoperera pano vanga vasina mari yanotenga zvinhu mishonga koko kliniki unotoona zvimwe zvitoona ndiendo kupotaya bvanhu ndiyati vatatu dhasi mwana wangu urapwa pano kuenda kukliniki ukoko. Malokesheni uenda unotenisa kadhi kunze inotenga mishonga pamwe mari anenge akabhajeta ndeyotodora zvizvi.
Mumwe mudzimai abva kuBanget amai Mary Campbell vati vave kurapwa pakliniki iyi sezvo vachirapwa nanamukoti vane hanya uye vanokurumidza kuita basa ravo nerudo.
Wazi vari kaya nevanhu havachengete vanhu zvino kumwe mamwe makliniki munosvika kuya kuya ione ngo akasvirirwa kuti ndabuda mumbabhana kana chandaita ndiri kunosvikobata nhambe one kana kuti nhambe two vanosvika vembobatabatadi svika titime yakwana usati vabatsirwa vaenda kutitime iwo wakangorindira chete.
Izvi zvatsigirwa namufundisi wekereke yepresbyterian iyi Dr David Mushaya vanhu avo vati vana mukoti vavo vatatu nachiremba mumwe chete vanokoshesa upenyu hwevanhu kudarika mari.
Zvese zvatiri kuita tinotungamidza chikristu mberi kuti munhu ukama upenyu hwemunhu hwakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese. So life yemunhu ndoyatinokoshesa kudarika pundutso yatingawana out of that. Zvoti mukatarisa even machajira atinoita macharges edu they are far much lower than anyone else muno mucommunity kudarika even chipatara chacho ndochinjokutanga chakakura.
Dr Mushaya vanhu avo vakapa imba yavo yekugara kuti ive wadhi yemadzimai akazvitakura vati kunyange dzimwe nguva vachipiwa mishonga nebazi rehurumende reNatfarm vanoyamurwa zvikuru neshamwari dzekereke yavo dziri kuAmerica nedzimwe nyika.
Tine shamwari dziri kunze kwenyika dzinotibatsira nenzira dzakasiyana siyana. One yacho ndeyokutipa maresources zokuti kukwanisa kuwana mishonga.
Mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi iyo ine makliniki mashanu Dr William Mayavo vati kunyange vachipiwa mishonga nehurumende mishonga yacho mishoma sezvo vachipiwa zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 65%.
Our medicine availability is at around 65% amongst our 5 clinics.
Pakliniki yepresbyterian varwere vanobhadhara madhora mashanu ekuAmerica kuti vaone chiremba pamwe nekurapwa. Kana murwere achida kungorapwa chete anobvisa madhora maviri ekuAmerica iyo inoita kuti apiwe mushonga kana kubayiwa jekiseni. Kuona chiremba akazvimirira muchinhoyi munhu anobhadhara madhora ekuAmerica makumi maviri munhu ozotenga mishonga yaanenge anyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Mitambo. Mutambo mukuru wanga wakamirirwa nevakawanda wenhabvu weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos uri kutambwa nesvondo muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Capes United. Dynamos. Mutambo weCapes United neDynamos wauya panguva iyo zvikwata zviri izvi zvine shungu dzekuradzana masimba kwapera nguva yakatirebei zvisati zvasangana. Vanofarira mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru vatarisa mamiriro akaita zvikwata izvi mugungano regroup A. Pari zvino Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvitanhatu iri nemapoints manomwe, ichiteverwa neCapes United yacho iyo ine mapoints mashanu. Muteveri weCapes United vaTadman Goredema vanoti kunyange hazvo zvisiri nyore, chishuviro chavo ndechekuti makepekepe ikunde.
Aiwa mutambo sendo wakamira zvakanaka. Nachikuudza kuti CapesUnited ndiye yakwanisa kurwa Dynamos.
Vatambi vari kutarisirwa kutungamira zvikwata izvi mukukanda zvibodzwa ndeIshmael Wadzi weCapesUnited naShadrack Nyawa weDynamos, avo vari kutamba zvinodadisa. Mutambo uyu ndemumwe wemitambo minomwe yechibuku Super Cup iyo yakatifararira kumativi mana ese enyika. Mitambo iri kutanga nemugovera musakubva stadium umo Manika Diamonds inofarira kukunda Black Rhinos kana ichine maroto ekuramba iri makundano aya. Manika Diamonds yarowa mumitambo miviri yese yayatamba pari zvino. Zuva rimwe chetero Chicken Inn ine Blauwe Chiefs Barberfield Stadium Harare City ichidamburana neHerentals muNational Sports Stadium. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti kunyange hazvo vari pachinhano chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu vane tarisiro yekuenderera mberi nemakundano.
Even mamiriro akaita zvino hatitarise mamwe matemes, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Nesondo vavakidzani Highlanders neBlauwe City dziri kusangana muBarberfield Stadium mumutambo uyo. Blauwe City inofarira kukunda kuti irambewo iri mumakundano aya. Yadha iri kutarisira mapoints matatu ese ayo ekutanga, apo iri kubandana neZPC Kariba. Zvikwata zvitsva muPremier Soccer League Tene neCranbourne Bullets zvichange zvichiedzana masimba muSakuba Stadium. Mitambo yesvondo rino ichapa zvimwe zvikwata teketi rekupinda mumakota fainari, zvimwe zvichibuda mumukombe uyu nekukundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumitambo yeBlauwe Arts Festival. Zvenhongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nhengo mbiri dzeMDC vaLast Mahenga Hama navatungamira emadzokere vanoburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana humbo hunogutsa hwakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani sizukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla zibu 4 ngihlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Madzolere lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eziyisithiyagalombili besethethwa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Muteza.
Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi lempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubesedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yamadayimondi sisuka kumgabe esithi yena salahlekela i-15 billion dollars. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama-minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi kuhambe kanjani. Kathesi abakasitsheli.
Umbiko manyano wamazwe ezansi ye-Afrika i-SADC onquma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 ePoland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube lokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Madzokere owayengukansila lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiyagalombili besethiswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Muteza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhulule namhlanje enkantolo yeChikurubhi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Gwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasithiwayo sibekwe eceleni lokuba akula bufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Muteza. Ababili laba babebotshwe bevane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Uwitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kwakungamelanga kwenzakale.
Sinjengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayenga Hama loDungamirai Madzokere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange Central engwe MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba
I Supreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mayengama lo Thungamira Matsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadala leminyaka yonke leyi ukuthini uLast Mayengama lo Thungamira Matsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Friday base uhulumende emthethondaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayengama lo Thungamira Matsokere into ejabulisa kakhulu ngoba Ebesibili isikhathi eside kakhulu besesigrubhi lapho ebebenenelwa icala lokuthi babulala ipolisi icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike. Izwakala iqini sizwakala nje kathesi lapho sibekhuluma ukuthi hhayi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo ngaphuma lapha entolongweni kumele besuke igovernment sibili bethi hhayi kumele bebhadale imali uhlala kwakwenza ejele ngoba hhathi bekumele asizathu
loba nje ubufakazi abo cacwa ukuba ababili laba ngabalacala okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-high court wabafumana belecala okwadanisa uLast Mayengama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zweni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange bumsize. Umfarirwa wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDCT Alliance lalingabananzi besejeleni. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batwana besilo ungwalungalo kwamachobana siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayengama lo Matsokere ebengalacala sebebotshwe for 8 years bephongukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama political parties wonke a progressive civil society labo mama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphongubanja kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalingabu lawa ilitye elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na. Kuthi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitye liphoswe ngumuntu oyedwa ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuxoxayo?
Iqiniso yikuthi iparty iza kwenza umdlalo igili sabela bethaba besenza okuhle emthethweni. Sihlonipha ama-conditions e-coronavirus imithetho yakhona i-social distancing ama-mask konke okulungileyo kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivetha abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi uyarejista kusasa sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshwela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligobodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina be-MDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela, njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetha omthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu silungisa isidinga impahla lokudla, sisiyakhangela imuli zabo, sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le group yakhe ethi sihamba khona every inyanga sisiyababona sithi thina umuntu ulelungile into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejeli ngenxa yokuthi abalacala sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithandi omthandayo nyama yembongolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafazibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Meli Emerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Wengeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya loludaba lokunye okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende kulombuthano usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzakala kodwa la eZimbabwe asazi silaba minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi oluthi amaminerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula kuthiwa ease of business.
Awukacaci mbonakali ngendlela leyo ikakhulu ngenxa yenkohlakalo esiyima public offices lawana ule nkohlakalo eningi kakhulu nxa ufuna ukuthi uvule ikhampani nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangelelayo. So asikaboni amabhizinisi ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhu athi ngesingisi ngama-incentives kubo somabhizimus. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udoko yokuthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kuma-business avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kuma-business alapha elizweni ngoba izimali zawo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime ifavor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahle.
Ubona njengani into okumele sibekwazi ukuthi thina indaba ye-mining lama-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds sizwe umongameli owayekhona uba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume egcekeni basitshele ukuthi silama-minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakazitsheli.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Umbiko omanyano wamazwe ezansi e-Afrika iSADC oncoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intathelo zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-SADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana nomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso ye-SADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba le-Herald ukuba inkundla ye-Poland iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano we-SADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele womanyano we-Poland Polad umnumzana Kwanele Hlabangana ekhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetsheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Kuyasijabulisa kakhulu okwenzakalayo khathesi kunkulumo esibe layo nomama uLawrence Tex, okuthina kuyasikhuthaza ukuthi i-SADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube nokubambisana, ngoba nxa singasebenzi sonke lizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso ye-SADC.
Unkosazana Taxi utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi basekela kakhulu siPoland.
Kodwa abakhulumisane lalumsakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzini webudiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabe-SADC encoma imisebenzi emihle okuthiwa yenziwa ngabe-Poland.
Nxa yona i-SADC isithi i-Poland yenza umsebenzi omuhle, iwenzela bani? Ngoba amboni ukuthi i-Poland ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abaku-Poland kathesi akula ngitsho ole city e-parliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso ye-SADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi nedingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe, abafuni. Kukhanya ngathi la bayadlelwana labusayo kwele Zimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono ye-SADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi i-SADC yinhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni ase-SADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi i-SADC iqatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho eziseZimbabwe ikakhulu mayelana lendaba ze-politics. Ngenxa yokuthi i-Poland kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, i-Poland kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. I-SADC isilahleka njengoba ihlali yenza ukungazwisisi uhlupho ke oluseZimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lobunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla ye-Poland. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engelasekelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa kutsha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo, njalo amanye azalethwa elizweni kuyonale inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mawomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela seParirenyathwa Sally Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elopis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki, ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la atshiyana kusiya ngokuthi iwuphi umhlobo. awe China ebesi lawo lapheka elizweni kule Sinopharm the Sinovac la afani la tatwe ngemva kwenyanga yokuqala hlathi namhla esibini kancane ekupheleni kwenyanga manje sekulohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asaliswela ivaccine yesibili kuyabakhathaza ukuthi abayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yescience kukhanye ngani akula bubi okungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwa ngesikhathi ebesikhulunyiwe kungaze kuphuze ngeviki ezimbili ngenyanga ngenyanga ezimbili uyabuyela njalo uyehlatshwa esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe sesingasiphuzile but njengohlelo uhlelo lungo lukahulumende lufanele kulube le nsuku ukuthi ngela ngelinje ngela ngelinje ngela ngelinje ngela ngelinje akungeza-ke kube ngokuthi alo abe ngentando yabo ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa akula kunemali okungaba khona ngokuthi i-injections
kungedlula-ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelandaba
sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela ngomzekelo songathi eyodwa injection ivikela 60% esibili izovikela 90% so kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% yalo oyizuze ngenjection yokuqala iyakuveli lokhu khona ila i-protection partial protection but ingcono i-90% 95% kule 60%
lo ngusikhichamfundo elophi sibanda ingcwethi yecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa oyebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli welemelika eseWhite House sazise ukuba elemelika liza kupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili nanhlanu 25 million kumazwe aswelayo. Kuhumza Friday namhlanje sile ngunguthela yomculo werumba edabuka eCholocho u-Obadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe le-Jet Sounds. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo we-Studio 7.
Mathulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndooks Malaxi njalo lalamhlanje kakayekethisi nangu elonda imbali yakhe
sebenza kuFlawayo ke khonapho engasitshayisa lapha nalabantu abanjengabo Solomon Sikhuza Ndooks Malaxi lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi endlini yami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lomnawakhe lo kuthiwa usewatshona la futhi ukhumbulani moya umngane wami omkhulu wakho esasizwanana kakhulu bonke laba abantu abatshonayo labofana inkomo
lingoma ethi divorce number 1 yiyo eyamenyusa waya ezingeni eliphezulu ngo 1988. Umatulana sela mazalate angamashumi pose amathathu 28 akoqhela awereke amabili. Nyagenye wethu le izalate elilengoma esiyisithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale, lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruisi. Uphinde wethula njalo linhlikizane ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus ebambisane leqembu leMlambosi. Umathulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe, wafundisa abantu bakhe asebengabaculi labo abazimeleyo.
Ngifundise umntana Mthulisi Mathulana ngosele albhamu yakhe entsha engisanda ukuphuma nje kwenazinyaka. Ngosetshayela ijetsa zama-drums njalo eyitshayelela abahlabelela abaningi. Lo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena inyanga likaJuni ngiyakhipha i-collab naye.
Abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani?
Ngase-South Africa ndingangithola ku 0810615770. Ikhodi lafika lapha. Mele ngaseZimbabwe ndingangithola ku 0733132994. Kumbe abantu bangangena futhi ku-Obhedaya Mathulana music page. Laku-online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona. Ngingalithembisa khona kule album ephumayo, album 29 okuthiwa Uzabezwa. So ingoma i-albhamu leyo kumele iphume last year, manje asivalelwa i-lockdown e-South Africa, so isenzayikhipha nje lo nyaka.
Ubaba Mathulana ngangijayela ukuyambukela koBulawayo eBlue Lagoon ebhaka babunkomo erenkini. Hamba letshala kithi insizwa kwethu uDladla Teenage Macatsha. Uphuma ke enkundleni uObhedaya Mathulana, yena ozibiza ngoJaka Nindo nxa esecula ireggae ngale.
Kanye ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be-MDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisitshiyagalombili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.